Ziripo ndezvokuti MOU yavo ika kuda kuita chibhirangwe, kuda kubatana kuti varwise ZANU-PF. Zvazvinoreva ndozongoreva kuti vese zvibhuru zvitukutuku, kana takutaura pane nyaya dzekutongwa kwenyika, vari kurwisana nezvibhuru zvihombe, asi neexperience zvibhuru zvitukutuku chichatanga kurobwa. Of course ndichechi chamaimbujuru ndokuti ndochitsukusa, kozotora iyo MDC yacho, ndozvazvinongoreva. Uyezve zvikurukuru ndezvokuti MDC haina simba rokurwisa ZANU-PF. Iyowo yamaimbujuruwo haina simba rokurwisa ZANU-PF. Ndozviripo chete.
Vagotopindura itinzwa.
Nyaya iripo ndeyekuti isu tichiita memorandum of understanding navamwe ava, kutaridza kuti tinomuonere mumwe, tiri vanhu vagara vachida kuti tivandutse Zimbabwe, tibise vana veZimbabwe kubva muuranda hwavakaitwa nehurumende yeZANU, tivayambuse vasvike muKenani, umo mavanenge vachigara zvakanaka. MOU awa anongotaridza kuti vanhu vana veZimbabwe vaakuda kuti vashande vose, vakwikwidze nechikwambo chanesa, chikwambo chiri pose, mafacets ose esociety, muekonomi, mueducation, muhealth, mubusiness, mumachechi. Chikwambo ichi chapedza nyika, chaiuraya. Saka isu tichibatana navamwe kudai, kungotaridza kuti tiri kuda kushanda pamwe chete, muonero wedu mumwe chete, ticharamba takasimba. Kuwanda kwedu ndo zvinoreva kusimba kwedu, zvichireva kuti tichipinda muna 2018 tinenge tiri vanhu vari kupindamo takabatana, takasimba, tichinohwina, tichibudirira one time.
Vachirumanzo, hanzi kubatana hukuchaita kuti vakunde misarudzo.
Aiwa, hapana kubatana kuripo, nokuti chinongotadza ndokuti manumbers akawanikwa neMDC pamaelections apfuura ari kutodzikira. Ndosaka vakazoita zvepandi zveMDC zvawanda, asi ZANU-PF inongova imwe chete. Ende zvezvazvinoreva ndezvokuti ndimi munozviziva izvozvo kuti kuna mafection. Hatikurambidzi kuti musada kuzvivenyu
zvamusingaziiachirega
ndipedze. Ndandati inini MDC yakazopatsanuka yava MDC chichakuti nhasi uno pava nepati yamaimujuru. Saka zvazoreva ndezvokuti mapatizi ese aya ari kuda kuvhoterwa navanhu vari registered, asi ZANU-PF iri kuramba ichiwedzera uwandu hwavanhu ava, vachidi vachitora muuwandu hwavanhu. Saka zvongoramba ndezvokuti statistically vanongoramba vachingori a weaker party or entity. Ndo zvazvinongoreva chete kukutsirana zviifungwa ava vari kutsvagavo zvinzvimbowa havo zvokuti vave relevant mupolitics. Asi zvazora muchavona manje vachadambukana, because ipapa pamaimujuru vachati ainda ndiri president kwangu, imi vatsvangirai muri president, toita sei pazvigaro hapo zvee. Vana vaguti vavava vatotaurana vachati aiwa zvisi takanguri tarova ndima tiri MDC, saka chinzvimbo ichi ndechangu.
Vaguti
kungotaurawo kweyama yangu kwakomuredi. Nyaya iripo ndeyekuti isu hatisiri mumwe munyaya dzamatongerwo enyika kuti tsvage zvinzvimbo, ndopatinosiyana nezano. Tiripo kuti tivandudze magariro evanhu, nyika yedu ibudirire. Takapinda mupolitics nokuti tinoda nyika yedu, tiri muchirungwa vanonzi aya mapatriots. Nyaya yezvigaro ndo isina kana nebasa rose mukufunga kwedu. Kubatana kwatiri kuita kuti tiita MOU hakusi kubatana kwokurwira zvinzvimbo. Zvinzvimbo vanorwira zvinzvimbo tovaziva vari kuzano. Ndosaka pari zvino vari kutatsurana G40 Lacoste, kasikuwira wazodai, uyu wazodai, Sandimuyo wazodai, Mahoka wazodai, vachinesana pachavo, vachitashurana, vachitamburana. Tasiyana nevezano vanoda kuba kukurokoza kukupaza nyika kusara yava mambembe zvavaita. Izvi ndo patinosiyana nevarume nevakadzi vokuzano. Isu tiri
mapatriotsivo
vanenge kusveta ropa.
Naiva kuti mungambotaurirawo here irumomo yeZimbabwe kuti pa OMEU yenyu chinzibo chavatangira chiri papi chamaimujuru chiri papi
ndosaka tiri kuti comrade isusu maMOU hasi hezvinzvimbo maMOU memorandum of understanding muchirungu ndeyekuvaka Zimbabwe